Munyori mubazi rezvekurima Dr. John Basera ndivo vakakunda kuvanyori vemapazi ehurumende kwozotiwo mukuru wechikoro cheHarare Institute of Technology Engineer Quindon Kanukamwe ndivo vatora mubayiro wekutanga pavakuru vakuru vemakambani nezvikoro zvehurumende vachipa mubayiro kune vakakunda pamabiko aitwa kuState House. Vamunangagwa vati vashandi vehurumende vanofanira kushanda nesimba kubatsira veruzhinji.
The deficiency of local authorities applying in the assessment report remains worrisome, and a huge drawback in our march towards Vision 2030.
Mashandire makanzuro afadzwa chose uye anodzorera kumashure urongwa wedu we Vision 2030.
Vati zvirikitwa nehurumende yavo zvekuongorora mashandiro emakurukota, vanyori vemapazi ehurumende pamwe nevakuru vemakambani ayo kana kuti performance evaluation kwakanangana nekuti vanhu vaite basa nemazvo uye ivo pachavo vachaona kuti mushandi wese aita basa sezvinotarisirwa. Vachitaura mushure mekupuwa mubayiro, Dr. Basera vatenda vamwe vashandi baziravo pamwe newaro we Vision 2030.
So ndoda kuti kune team yedu ndo vaita kuti tisvike apa. This is the award and I collected the same on their behalf, and inyaya yeziyara vanoisa zuva nezuva repfungwa dzavanoisa uyezve neshungu dzavanoisa kuti kwanise kutransforma agriculture yedu. So tichaona isusu kuti agriculture yedu iri kukura zvakanyanyisa, and it's actually growing in leaps and bounds. Yakwanisa kukura by over 36% kubva mugore ra 2019-2020 season into 2020-2021 season.
Vamasuka navabhasera vapiwa mubayiro mushure mekunge komiti yakaongorora vashandi vehurumende iyo inosanganisira munyori mahofisi emutungamiri wenyika Dr. Meshack Sivanda, sachigaro wePublic Service Commission Dr. Vincent Hungwe pamwe nemunyori mubazi rezvemari vaGeorge Guvamatanga, yaona kuti vakagona basa kupfurikidza zvavakange vatara kuti vachaita apo vakasaina zvisungo zvavo kana kuti performance contracts gore rapfuura. Pavakuru vemakambani zana nerimwe makumi mana vatanhatu chete ndivo vakakwanisa kuita basa sezvaitarisirwa. Makanzuru mazhinji ekumaruwa nemadhorobha hanzi akatadza apo kuita basa, nekudaro hapana awana mubayiro. Asi meya veHarare vaJacob Mafume avo vapinda mumabiko anhasi vati vanoona sekuti komiti yakaita ongororo iyi yakaita zvematongerwo enyika.
Iko zvino tiri kustruggle kuti timanage guta, nokuti vaona kuti maauthorities anomanejewa neopposition. Saka vati mukategori iyoyo hatichaisika na reward nokutya politics. Hakuna kusina anogona, hakuna kusina atadza. Isusu se Harare patakaisiwawo tapaona pataka improve, patakadarikawo 50% mbijana.
Vati makanzuru anotadza kuita basa nekuti nguva zhinji haawani rutsigiro kubva kumapazi ehurumende. Mamwe akaonekwa muongororo kuti ari kutadzawo kuita basa. Asi sachigaro wesangano rinomirira vagari reZimbabwe National Organization of Residents Trust vaShepherd Chikomba vati havo makanzuru ari kutadza basa.
Zvataurwa naPresident muzuva ranhasi vachiti malocal authorities havasi kukwanisa kuita basa ravo nemazvo, uye pamaperformance contract anga achiitwa mapraisers anga achiitwa, dai kuri kunzi pana awana mubayiro, nesuwo taitojuta sevagari nekuti hapana chatiri kuwana maringe nezvikwanisiro zvatinofanira kunge tichipiwa nemakanzuro edu.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vati nyaya yekusaina maperformance contracts yakanaka chose, asi vakati zvibvumirano izvi zvinofanira kuiswa pajekerere.
Tavanhu tinenge tichifanira kunge tanzwisisa kuti ziga zvavanga vakazvitarira ndairo isati yaitwa ndesipi kuti tizive kuti chokwadi ndo vawana mubayiro. Saka panoda kuti zvidzvekeswe kuti ndo zvatakananga gore rino ndo zvinoda kuitwa nemapasi, kuitirawo kuti nesuwo vanhu tinge tinzwisisa kuti zviri kubva nekupi zvienda kupi.
Vatiwo vakakunda vaikwanisa kungopiwa mubayiro pasina mabiko makuru aitwa kuState House, vachiti hazvina kunaka kupfachura mari veruzhinji vachitambura munyika. Vamwe vari kuti panofanira kuumbwa komiti yakazvimirira kuti ishande navamunangagwa, kwete kuti zviitwe nehurumende sezvo nyoka huru isingazvirume. Zvichakadai makurukota, vanyori vema pazi hurumende, vakuru vemakambani hurumende, makomisheni nemameya nasi vasaina maperformance contracts egore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.